Chekwata ichi chatora utungamiri wegungano ere mushure mekushanya kumaruwa emhondoro ngezi ndokurova ngezi Platinum Stars 2-0 muBaobab Stadium. Zvibodzwa zvabva kuna Wilfred Muvirimi zvapa FC Platinum kukunda uye zvemapoints matatu ayo avabatsira kukwira pamusoro petafura. FC Platinum yave nemapoints matanhatu kubva mumitambo miviri mushure mekurova cheguru Pirates 1-0 svondo rapera. Asi murayiridzi wogona kunenge kudada Norman Mapesa anoti rwendo ruchiripo.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizwana kupera kwemwaka, saka tinodongo kutarisira kuti Mwari achatungamirira.
Kokunda kweFC Platinum kwauyawo munguva iyo chimwe chikwata chine mukurumbira cheCapes United chakundawo Herentals 2-0 kunyamunga Stadium. Murayiridzi wemutambo wenhabvu Mugove Makanyire anoti FC Platinum kana chimwe chezvikwata zvine mukurumbira ndicho chichatora mukombe uyu.
Ngezi Platinum tinoipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina kuita sei, uye vachatamba mucontinental, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana Platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana Dynamos matimu mahombe anotamba, vana Capes, vana Islanders, so we are not ruling them out.
Dynamos yaita mangange 2-2 nehwange Mbaba Field Stadium mushure mekunge Dimbare yambotungamira 2-0. Mutambo uyu wanonoka kutanga mushure mekunge yunifomu yemubati wepagedhe weDynamos Martin Mapisa yafanana nedzevatambi vehwange. Simba Bhora iyo yanga ichitungamira makwikwi aya yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neGreen Fuel. Chicken Inn ndokuitawo mangange 0-0 neArenal Movers. Asi Manika Diamonds yarowa zvekare, asi iko zvino 3-1 neTel1 muButter Stadium. Izvi zvauya mushure mekunge Manika Diamonds svondo rapera yakarohwa 3-2 pamusha neSimba Bhora. Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti zvichanetsa kuchikwata chemangoda ichi kukwanisa kubatanidza sechikwata sezvo chine vatambi vatsva vakawandisa vachakatenga pamwe nevachaive navo kare.
Maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizin yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Mimwe mitambo iriko mangwana inenge yakamira seizvi: Blauwe Chiefs vs Highlanders Baba Fields, Cheguru Pirates vs ZPC Kariba Baobab. Nechitatu svondo rinouya Yadha ichange yakananga kuLithium Stadium kuBikita kunosangana neBikita Minerals iyo ichangopinda muPSL. Totarisa makundano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuGhana. Mutambi wetennis wemuZimbabwe Benedict Badza asimudzira makundano ake zvine mutsindo mushure mekurova Ahmed Mohani wekuLibya 2-6, 6-2, 10-5. Asi Felix Tazvivinga arowa 6-0, 6-1 naChristian Utopia wekuIvory Coast. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzvare Eleta Nengomasha vati vamwe vatambi vemuZimbabwe Benjamin naCourtin Lock vanga vasati vapinda munhandare. Pari zvino Zimbabwe yatora menduru ina dzinoti yegoridhe, yesirivha nembiri dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.